good evening. Tino kugashirai pachirongwa che zvandiri chiri pano pane fenyuro ye ZFM Stereo, my station, your station. Chirongwa chino tinochiunzirwa ne Africaid, vachibatsirwa ne the President's Emergency Plan for AIDS Relief, PEPFA, ne USAID. And chirongwa chanasi ndiche kusumudzira mazwi vanasikana ne vakadzi vakatererera nyika yese, the entire world, tichi pemberera mazuva edu e 16 days of activism against gender-based violence. Today is day 11, and of course we are joining the world, and of course we ask everyone to orange the world, fund, respond, prevent, collect. And joining me today, and the shamari yangu Lloyd, uri right here.
Mushe,
uri bo. Kumara yangu uri
Kumara yangu uri bo. Meno, sese bo ere, madius bo ere.
Ah, sese uri bo. Okay, and so, naku sivisai kutuzo, tiri live izo, so tiripa ma social media pages, tiripa Facebook, tiripa social media page reza, ndiri uyeze tiripa nere social media page rezi FM Stereo. Sika muno kwa nisa kuenda iko koko, muna tu wana zuruiti ka muno mstudio.
Sedenda kurega.
Yeah.
Ofana utibata ndiji.
Exactly.
Ofana utibata. So to join the conversation, mofana ngo send the word sandiri to 33500. Just a text message, whether on a network, on your bag, on a teleshow, just send the word sandiri to 33500. And it's totally for free to all networks. Ma haraguma networks. Yes. So please do join us on our U-Report platform and mongo bunda. So it's a mnyo bunda. Banezo it's a change chita on this show.
Saka tobva tatanga neku kumoresa vatiri kufamba nawo nhasi vachatibatsira kutaura nenyaya yatoda kutaura nayo nhasi. I think Lloyd iwewe chibvawo introduce ako maguest edu anhasi.
So my guest today we have Auntie Evelyn Mutetwa and Rutendo, also Ango Simba from Sandiri. Tokuchimangitamidze kushow yedu yanhasi.
Ai chokwadi chocho. Topa tango tanga kani kungo pinda straight up. Ndichibvunza kuna Eve. Kuna Auntie Eve. Chii chinombo nzi intimate partner violence. And chii chacho chinombo nazo konzera kwa shakadaro kuti zviitike.
Physical violence, verbal, physical aggression. Verbal aggression, psychological abuse, control, stalking, but this type of violence is actually done by somebody whom you are in a current relationship with, or somebody atinotima ex-aya whom you were in a relationship with, and they inflict violence on their spouse or this person that they used to be in a relationship. In terms of my causes, intimate partner violence, I think what we can actually come up with are predisposing factors that we say, what is it that makes people kutivazoita intimate partner violence? And these include general insecurity. So when very insecure, they tend to want to stamp their authority through being violent. Then you also have a group of people vanenge vasina good self-esteem. So because they don't feel good about themselves, they want to practice it on the next person. We have another group here, peer pressure. I think you know my peers, they contribute a lot to what happens to others. So the general talking here, kuti kana mukadzi achikudherera anoda kurowa, that can also result in intimate partner violence. Then we also have drug and alcohol abuse. As people are intoxicated, they are no longer in control of what is happening, and they end up having this domestic violence and physical abuses to their spouses or to their former spouses. Then that issue, yekuti, this used to be my girlfriend and he has moved on to another. Why have they moved on? Akuda kundishainira. We have seen also that it has resulted in intimate partner violence. So these are some of the causes or predisposing factors. Then obviously also the issue of low income, somebody that fails to meet the demands of the family, and sometimes they get violent. to ensure that nobody confronts them, maybe in terms of providing for the family that they are supposed to be supporting. So these are the general causes, or rather predisposing factors, of intimate partner violence.
Thank you very much, Auntie Eve. Sekutara kwa tukwa mboisa Lloyd Paipai, show ii ndeye nyu, saka munofana ukuna tofara nuka, kana pane junjwa unengo siriku nzuguisisa, kana une mbunzo ya unenge unao, pane platform ya unokuwa nisa kushandisa, ungo tumira text yako, ya kanzi jandiri to 33500. Your platform, do you enjoy? I was a tower one, Auntie Eva. Hey, yeah, shaka home.
Yeah, Zanyazo Pinda. And this question is going straight to Tendo. Can you please share with us what happened to you to experience intimate partner violence?
Okay, I think ipapa patuzo dzuka kuna Rutendo later. Right now tumbodzukira kuna Auntie Eve. Auntie Eve, as Africa during lockdown, how did you identify my cases via intimate violence? And makakwanisa sei kusupporta my clients who were subjected to violence yakango daro daro so.
Daga wana na mimurumu wangu mna 2016. Mimurumu wangu daikara nai. Pewita angata ikara rakanaka. Kasine kufamba kuingua. Mimurumu wangu akatanga uchinja. Aita akabuda vamba. Ego na upeza 1 to 2 to 3 weeks. Asinga tuke pamba. Aita ukamvunza kutuwa ende ipi. Aita angakundiruwa. Shika anda. Tukuwa randi ni mumbu. Zijaini shunguru zaidi mumba, asine kufamba bongo. Aisha dako bunda kuti, ulikuwa kupi ndio kwenye kupi, aingo tu kambunda, upato kuro, ande aito mugari, pamba ingo tatangu ya pamba, tutanga muizi, tutanga kundi rova, ndi zijaini, kanga ni sala ifiano.
Most sincere apologies there. That was actually Ngirini Rutendo. Pa question ya kwe obunza ya yeah, Lloyd. Asi ya Ngirini magariraka daro so magarirevan makawanda izo so. Kana uchi terera, uwe uruku terera izo so. Kana wanzi kwa zotawa na Rutendo. Iri jiri jozo kuitika muupenyo wako. Ubozi yao kutichi awuzwega. Asipani jwa unu kwa nisa kuitani jaro. Ramboka terera. And so it's over to you, Auntie Eve. As Africaid during this lockdown, maka kwanisa sei ku ungorora kuti apandopanga paine vanhu vanga vachishungurudzwa, and maka kwanisa sei kubatsira vanhu vangaonge vachi experience iyoyo inonzi intimate violence.
Thank you very much for this opportunity, and thank you for such a good question on what we are doing as Africa Shandiri in ensuring that we raise young boys and young men who are accountable, responsible, and informed around issues of intimate partner violence. So as Africa, we have realized that there is a gap. There has been much emphasis on addressing or engaging girls and young women, and there's been a gap in engaging boys and young men. So we have tried to close that gap by initiating a program or some support groups for young dads, and these are mostly young fathers who are also living with HIV. We have noted that we already have a program. For example, we have a program for young mothers, but we had a gap on young fathers, on engaging young fathers. So we have tried to close that gap by having some support groups, my support groups, Ewana Baba Wechidiki, Warkura Ramanutashona with HIV. So before the lockdown, we've been having one-on-one sessions with these young men, and would meet now Tichi Kurukura Nyaya, especially the communication in their marriages, communication in their relationships. So such support groups, they've been very much effective. And you'd find that During such support group sessions, Vakomana, they open up, speaking out about their relationships, and we take time to go through them some topics. We design some topics which we are currently putting together into a curriculum which we are developing as an organization. We are actually finalizing on that. So this curriculum is focusing much on issues to do with communication. We are planning to have a group of young dads who are sort of mentors or peer counselors who will be reaching out to their fellow young dads, supporting them on issues to do with marital relationships, issues to do with gender stereotypes and male roles, issues to do with sexual reproductive health rights, issues to do with disclosure, issues to do with communication and conflict management. So I find that all these topics that we have brought together try to address issues to do with intimate partner violence. For example, we find that especially when you're talking of young men who are living with HIV, when they get into relationships, the issue that is of much importance is communication, disclosing to their partner. If they, for example, get into a relationship with a young woman who is HIV negative, there's need for that communication, for that disclosure, to avoid future problems which might result in intimate partner violence. So we really take them through communicating with them so that there's an open communication between them, they disclose to their partner to avoid such issues of violence in the future. So we are at an advanced stage now. During the lockdown, we've been conducting some virtual sessions with them. We have a WhatsApp platform where we discuss with these young men, bring up their issues, reminding each other on how to take care of their partners, and having good communication. So as an organization, we are trying to make sure that the young men are also engaged, the young men, the young fathers especially, they're engaged, and very soon we'll be having young mental fathers who will be reaching out to their peers.
Thank you very much. That was Uncle Simba. Ameno kuti Lloyd wa tungochitora manotsi here, because ipapapa vangochitopindura nyaye ye kubatsirana kwevarume kuti vanzwisise mayipiro nekumake sure kuti vakomana vanenge vachizokudzwa vachiziva kuti vakadzi vanofanira kuremekedzwa.
Yes, and it's quite interesting, and we are looking forward for my support groups, my young fathers, and we are really looking forward for that.
Okay, so for now, Auntie Eve, what resources are available? Kuneva Nuraeva Ningeva Shungurudzwa, Neyo Inunzi Intimate Violence, Zizavano Itirwa, and Kubatirwa, Pa Nyaezozo, the Intimate Partner Violence, and why are the YMMs doing also to support their peers? Vanengevari Muma relationships, Agadaro Suekuzo, Vanengeva Chi Batwash Snagnag.
Dai mbayaki saka ndaita secret panguwa ndaigara nemurume wangu asi ndakazoona kuti ndisaite kuti ndigare ndichingorohwa ndichikwadzwa ndobva ndazodzowa vamwe vakazondibatsira vachindipa support kuti zvinodai vachitora murume wacho vachiedza kutigadzirisa asi iye akanga asingadi anga akuda vamwe vakadzi akusiya inini. Saka ndakazongobatsirwawo nevamwe nekufamba kwenguva ndakazobva ndamusiya murume wacho kuti aigara achinondirova pese paafungira ndiri munhu kuchipatara kunorapwa tikaenda kuonekuchitonzitaurira naye kuti ndozvinoita mimba togadziriswa asi hazvinazvo zvaibatsira ndakazongobatsirwawo ndichipawa sapoti nevamwe asi ndinokubatsirika.
Platform yedu ichiripo ende inogara yakavhurika mazuva ose nguva dzose, and zvamunongoita chete kungotumira message yakanyorwa kunzi zvandiri to 33500 and then mubva mango join a conversation kana mine mubvunzo yamunenge muchida kubvunza mubva mango bvunzapo.
And it's totally for free.
Aye, chokwadi chocho.
So Auntie Eve, what would you say?
I think apapo tanga tichimbonzwa nezvanga zvichitaurwa na Rutendo nemaexperiences ake. Tinotenda vanhu vanenge Rutendo vanoya vachishare mastories avo, tichivimba kuti pane vanenge vachizoteerera, vanenge vachizowana rubatsiro naizvozvo. Tichida kukuyeuchidzai futi kuti program yedu yatakateerera izvozvo ichange ichizo Voi FM ne 98.4 Midlands Diamond FM ne Kulumani, so zvamunongoita chete kungo make sure kuti ma tune in and semazero amunoita futi kune vanogara vakateerera. The Zvandiri Radio Show is a platform for young people, vanhu vese vechidiki, vakomana zvese nevasikana, as well as vamwe vanhu vese vemucommunity nevemunyika, kuti tese tiwane kugarisana zvakanaka nekubatsirana mune zvakanaka. Now to move on to those listening, we may know somebody munoesane dzimengwa tinenge tine vanhu vatinoziva, dzimengwa tine zvatinenge takaona, dzimengwa vanhu vemaraini, dzimengwa vanhu vemumhuri vatinenge vakaona vachibatwa zvisina kunaka murelationship yavo nemunhu wavanenge vachidanana naye. Auntie Eve, mungatudze kuti say vasingaende vasingabve murelationship yacho, say vasingatize zvavo vobuda murelationship yacho kuti vanogara vanowana kugara mune zvakanaka.
Communities and families do have a role to play for sure in breaking the cycle of abuse. We've noted over the years that you know, we are in a patriarchal society where boys are recognized better than girls. And I think we can't stop this, and this can start within families. What needs to be done within families, within communities? There is need to socialize our boys in the way of also regarding or recognizing girls and women as equal partners, as over, I mean, in our societies, in our patriarchal societies, vakadzi vanotorwa as if they are second class citizens, as I said. But we can start having sessions, I mean, within communities, start engaging boys and young men within communities, emphasizing on the issue of equality, emphasizing the issue that girls and women are equal partners. We are the same. Starting in the family, you know, if parents just treat boys and girls in the same way, this will actually break this cycle of abuse, because it starts from the family. The moment boys are socialized in a way that they see or they regard girls as of less status than them, that grow up in them. And this socializing aspect is very, very important. There is need to make sure that Kumana Wedu Paunukura Muzimba, they also do that, just the same roles as girls. They're also treated the same, just like girls. And this the same also applies to the girls. They also need to be treated just like the boys. So, and also having programs in the communities that also target adolescent boys. We have noted over the years that much of the programs, when we talk of gender issues, there is much emphasis on targeting girls, leaving behind boys. So there is need to engage both boys and girls in all the programs that happens in the community, that are conducted in the community, not leaving boys. Because the moment we leave boys, we are actually missing it. We are actually creating a gap where boys will remain without information on how to treat their women. So it is very important from the younger age to engage boys, having some clubs for boys, just as we have some clubs for girls. And we end up having in our communities boys who do not have information. We assume that they know they have it, but they don't know. We no longer have uncles. We can engage these boys in educating them, informing them, and giving them information on how to treat their women. And if those angles are there, at times they emphasize on the superiority of men. So there is need to break that. Those very angles, if they are still there in the families, they need to emphasize on the issue of equality. And even in the communities, if there happen to be clubs within communities that are engaging boys, these clubs need to emphasize on issues of equality. As long as we do this, we emphasize the issue of equality, we can actually break the cycle of abuse.
Thank you very much. And izvozvo zvavataura zvakadzama stereke. My problems akawanda anobva panyaya yekutizomumuri zvinhu hazvina kunatsomira zvakanaka. Mazuva ano zvinhu zvati sandukei, you know, ana baba nana mai vanoisa vanenge vachienda kubasa munhu isane zvakawanda zvaanenge achifunga zvekutizo kakawanda kacho ana tete havachavepo kuti vaite utete wavo. Ana sekuru havachavapo futi vamwe vanenge vakure vamwe vakaenda kumhiri kwemakungwa. So izvinhu zvakadaro so ndo zvinozoitisa kuti zvinhu zviwedzere kukanganisika kudaro. So thank you very much, Uncle Simba.
True that. And zekandibvunze Rutendo, my last question kuti ndeapi malasweds aungape kune vakateerera pachirongwa chanhasi chatiri kutaura nezve intimate partner violence.
Okay.
Kushungurudzwa nemunhu waunenge uchida kana kuti wakakuroora kana uri kudanana naye chinja kaoma masikana nekuti munhu ndiye waunenge uchitrusta. Saka paanotanga kubata zvakashata kukurova kana kukudza mashoko anokurwadza kuti ufunge kuti hauna kukodzera kudiwa kana kurarama. Kuti pane zvakashata pauri zvinokanganisa mafungiro ako. Saka ndinoti kune vari kusangana nedambudziko iri, musanyarari, tsvagai munhu anokubatsirai. Ini hangu nezvakaitika mafungiro angu kuti nevasikana vakateerera, ngatisamhanyirei kupinda mudzimba. Haisi nyaya yekuti vamwe vangu vakaroorwa kana kuti vamwe vangu vane vakomana haasina kuiki. Uye mungatirambei tichiwana ruzivo maererano nenyaya yedomestic violence kuti tive nekubatsirikana kana kuti tigove neruzivo rwakanaka tigona kone kubatsirikana. Musamhanyire kuroorwa vasikana, please. Tangai mambodzidza mugwana ruzivo, mugwana kubatsirikana mulife.
True that, true that. And kana uri one ari kukwanisa ari kusangana nematambudziko akadai, so kune vanhu vanokwanisa kukubatsira vakawanda. And kana pane chiri kunetsa unokwanisa kungotibata panhamba idzodzi dze you report the 33500 wokwanisa kubatsirikana kwakanaka sezvataurwa naRutendo.
Wobva waziva kuti wakakosha. Hazvina basa kuti uri kuudzwa kuti chii, iwewe ziva kuti iwewe wakakosha. Zviri kuitika kwauri haisi mhosva yako, saka usambofunga kuti pane zvaunenge wakanganisa kutaura, pane zvaunenge uchiita. Haufaniri kunge uchibatwa sekudaro nemunhu waunenge uchida iwewe. But semataurwa aitaurwa naRutendo, taura neumwe munhu, usazvivhare vhare kuti zvisaoneke kunzi ndo zviri kuitika. Funga vana vako, wofunga upenyu hwako, wofunga nevamwe vanhu vese vaunenge uchigara navo munharaunda vanenge vachiona zvese zvinenge zvichiitika. Vanhu vese vanoafekteka neiwewe zvaunenge uchizoita iwewe nezvazvo. Simba uchiziva izvozvozvo, ubude utaure nesambodi akubatsire. Okay. Naizvozvo Lloyd, tabva tasvika pakuguma
kwesho yedu. And please, zvandachingotaura, please get in touch with us on our U report platform. Just send the word Shandiri to 33500. Tongosara chingotaura, tongomongosara mchingobvunza mbvunzo about gender based violence and about anything chinenge chichingokonsenda zvinhu zveutano.
Lloyd, again, ndongo kureminda kuti izvo program yedu ino ichange ichibuda musi wechina pa Heavy FM 98.4 Midlands, Diamond FM neKulumani. So musazokanganwa imi kuve muchenge muchiteerera kana pane zvamunenge maputswa nazvo. And sekuziya kwamunoita, the Zvandiri platform ndeyenyu ende inogara iripo yakamirira kunzwa kubva kwamuri, nyangwe isu kana tisipo tisiri kutaura nemizvo. So panhepfenyuro. And number dzacho, Lloyd?
is 33500. Just send the word Raganzi Swandiri to 33500.
So ndu ja kwana izvozvo for Zvaranasi. So Lloyd Shah, tozotaura futi another time.
Next time, same time, tozotaura futi paZvandiri radio show.
Ha, ichokwadi chocho. And kune vanenge vachikwanisa kuzoda kuenda pa kunotsvaga website, muchida kurubatsiro website, munenda kuna www.africade/zvandiri/zvandiri.org, and ipapo ndo pamunokwanisa kudzidza zvakawanda, and zvinoitwa nema cats nema YMMs ne Africade, vachishandira munharaunda yacho iyoyoyo vanenge vachiserva. Starangu ndinoitwa Patience Musa.
And I'm Lloyd Winya.
Tozoonana next time. Tozotaura tese futi next time.
Break my bone, break my blood, make me better off. Take a pill, then take another. That won't bring back my love, yeah. Oh, am I high? Why now? Oh, am I high?
strictly Afro pop and Afro house.
Don't worry about it.
On the Z Saturday Zone.
Don't worry about it, sweetheart.
With Reverb 7.
They give me ginger. You know they carry last. Now you are like past. You know they give me drama. You know they give me drama. Oh baby, check a lover. Not only me and you, not only you I give. You know they give me drama. You know they give me drama. If I'm a choco, no be choco, baby do roll. Make a young you find to me. Waiting be the love you get for me. Ori me down blow, I feel too wet though, damn it you roll. The guy I knew find me, it's be the love you get for me. For your sake, I go one person. If them talk, I go five person. Your case no be long thing, you don't do me strong thing. For your sake, I make you tell person. If them try me, I go jump person. For your case no be long thing, you don't do me strong thing, strong thing. Make her be your number one. Number one shamer, just like that. You no go need another one. We go day like that, just like that.